ndina murungu ndini murungu ndiri kugadzira futu pana papa Hebrew Market kukwazen fundamev Hebrew Market.
Saka ndakuchiti munogadzira bhutsu, muri kutaura kuti munogadzira bhutsu kuitanga kutoita nyowani here kana kuti muri kuripeya dzakafa kare?
Haa, ndiri kuripeya dzakafa, ndiri kuripeya repair shoe repair.
Saka basa renyu riri kufamba sei iro rekuripeya bhutsu iro riri muSouth Africa?
Hapa kari kufamba musha, asi this has a calling water of supervisor, hakuna business, zvinhu zvakaoma, asi zvivi zvirikufamba sei, hakuna business, vanhu vari kuchema vese panapa.
Iri basa ramakadzidzira masvika muSouth Africa here kana kuti makanga muchitomboriita muchiri kumusha?
Ndakadzidzira ndiri kumusha kuBulawayo, so since 1991. Ndakasanga mumusha kuBulawayo ndichigadzira bhutsu, ndichitengesa zvese zvemabhandi zvemaearrings. Saka ndakasiva munomu South Africa ndaona kuti metiri riripo kapanapa. Ndazokontinua ndichirepair bhutsu ikapa.
Saka iye zvinoizvi muri kugadzirwa here mabhande nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe zvakafanana zvamamuchiita ku
haiko zvino ndiri kuripeya chete leather iri kudhura muno muSouth Africa. Leather yekugadzira mabhande iri kudhura zvingaiti. Saka ndoona kuti yaga shoe materials iri chipa, shoe materials yekuti tiripeye utenge masoro vatwa dziri chipa, asi mabhande haiya izvozvi hai muSouth Africa iri kudhura leather.
Saka mune vamwe vamunoshanda navo here kana vanokushandira iwe imi?
Haini ndoshanda ndega, ndirikushanda ndega, tine ma stand pano, haisi shop, stand. Ndirikushanda ndega, ndiri one.
Makapinda rini muSouth Africa?
Saka ndakapinda mu2006, muna April.
Tinoona vanhu vemuSouth Africa vachiti maZimbabweans muri kuvatorera mabasa zvakaita saiwaya yekugadzira bhutsu, mabasa anenge achitarisirwa kuti anofanira kunge achiitwa nevana veSouth Africa. Hamusi kusanganwa nematambudziko here panyaya idzodzo?
Hatiri kusangana nazvo, asi hanozivo maSouth Africa kungotaura chete. Kutaura chete kuti kana uchivenga forena munhu wemuAfrica uri kuvenga chete, mara hakuna munhu anotorera munhu basa panapa. Havadi basa vanhu veSouth Africa. Abadi even chip editing abadi nozo zvatarisa rini rine ma rume ma right to much right yo abadi le iko zvino pana pa market isusu chete ma Zimbabwe Congo na South Africa zvaripo mara vanhu vakutengesa zvema tomatisi vatwati ona hakuna munhu anotorera munhu pasa pana pakuna munhu yese arikushandira vuva uzenzere.
Matambudziko amuri kusanganawo nawo pakuita basa renyu pamwe nekugara muSouth Africa ndeapi?
Unozvino unogara uchinzwa manewspaper panapa kuti vanokuita mapepa mapepa wati wati, asi ndinokugara nekuti ndakazvijaira ndisi kutaura kuripo, asi ndinokugara navo chete vanhu zvimu anozvi politiki anozvivawo next year vari kuenda kumaelections.
Tiri kuonawo kuti nguva yeChristmas yasvika iyi, muri kutarisirawo kudzokera kumusha here kuzoro reChristmas nenew year?
Iko zvinhu haasanda nemari, taura chokwadi, haasanda nemari, zvinhu zvakaoma these days, zvakaoma too much muSouth Africa. Hakusina mari, hati vanhu vasasevenzwa vanhu panapa.